Ndinoona kuti wamugabe wanorangarirwa nezvinhu zviri. Chekutanga ndechekuti wakakwanisa kushanda kuti Zimbabwe isununguke, uye wakaita zvawakaitawo pakutanga zvakadiwa nenyika yese nepasi rese. Asi nerimwe divi tinozoona zvekare kuti wamugabe pawakazoshayika pakanga pane matambudziko akasangana nenyika anofungidzirwa nevanhu vazhinji kuti ndowakakonzera. Saka ndinoona vanhu vachiti wamugabe wakaita zvakanaka, uye ndozoona kuti pakupedzisira pacho vanhu vanoti aiwa wamugabe hawana kunge waita zvakanaka aba kuZimbabwe. Wamugabe wakakwanisa kumiririra vanhu vatema zvakazara mudzvinyiriri. Tinoona kuti pasi rese wanhu weganda dema wanodzvinyirirwa pasi rese. Wamugabe waitaura wakasimba wakashinga wachiti vanhu watema wanofanira kuti vapuhwe kodzero dzavo. Zimbabwe nepasi rese wanonga vachitarisa kuti zvakaitwa nawamugabe wakaita zvakanaka. Chechipiri, wamugabe wakaita kuti ivhu ridzokere kune vanhu watema, nyangwe hazvo zvisina kufamba nenzira yaikarirwa ba.
Tombotarisa nyaya yekuti vakazoshayikira vari kuSingapore mushure mekunge varwara. Izvi munoona zvakabatsira here kana kuti zvakakanganisa yatingati rangariro yavo?
Izvozvo ndozvakakanganisa zvakanyanya rangariro yavo wamugabe. Wangadai wakakwanisawo kuti muZimbabwe muwape zvipatara zvemhando yepamusoro, mune madokta nemanesis anenge ari vane maskills ari pamusoro-soro. Ndaifunga kuti wamugabe wangadai wakashayikira munyika yavo yeZimbabwe, muhospital yavo wachichengetwa newana weZimbabwe wawakabatsira kuendesa kuchikoro. Saka ndopane dambudziko rangu ipapo kuti mapedzesero wamugabe haana kuzopera zvakanakaba.
Ko, panyaya yekuti havana kuradzikwa kumarinda eHeroes Acre munoona sei ipapa?
Ine ndinoona kuti zvakaita zvakanaka nekuti hawana kuzomiraba kuzopedzisira segamba. Kuigwa kwaZimba ndinoona kuti zvakakodzera kuti wavigwe kwaZimba, nekuti mapedzisira wakaita haana kuzenga achifadza ba ruzhinji rweZimbabwe.